Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri ndira 9/2024. Makateerera ku Studio 7 nepfinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Taona kuti 2024 atanga zvakanaka chaizvo. Tafara chaizvo nekuona kuti vana vacho vari kudzidza uye varairidzi vacho vanga variko.
Asi vamwe varairidzi vanoti zvino hazvina kumira zvakanaka muzvikoro.
Tasangana nedambudziko ratagara tichitaura kuti vana vachatadza kuya kuchikoro nenyaya yekushaya mafizi. Vashoma vangosvikawo pazvikoro vadzorerwa kudzimba nevakuru vezvikoro. Hurumende iri kutodawo mari kubva kuzvikoro, haina mari yairi kuwisa.
Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube worohwazve nhende shure panyaya yemitero pamitengo yezvinhu yapa kuti vakawanda vanonge svosve nemuromo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zvikoro zvavhurwa nhasi munyika, asi vabereki vakawanda vari kuchema nekuwedzerwa kwemari yedzidzo, uko vamwe vadzidzisi vachichemawo kuti vari kutambiriswa mutero wembwa. Asi hurumende inoti iri kufara nemamiriro yakaita zvinhu kunyange paine zvimhingampinyi pano neapo. Ivan Zininga weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
Mutungamiri werimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, kana kuti ATUS, vaObert Masaraure, vaudza Studio 7 kuti zvinhu zvange zvisina kumira zvakanaka muzvikoro nhasi.
Tasangana nedambudziko ratagara tichitaura kuti vana vachatadza kuya kuchikoro nenyaya yekushaya mafizi. Vashoma vangosvikawo pazvikoro vadzorerwa kudzimba nevakuru vezvikoro. Vakuru vezvikoro vari kuramba vachisimbisa kuti ivo havana zvavanogona kuita kana pachikoro pasina mari. Hurumende iri kutoda mari kubva kuzvikoro, haina mari yairi kuwisa. Saka vana vazhinji vadzorerwa kuzvikoro. Hakuna chikoro chatawana chaachine attendance yadarika 30%.
Asi gurukota rezvedzidzo vatorerai moyo avo vashanyira zvimwe zvikoro muHarare nhasi. Vaine vatori venhau vati hapana mwana anofanira kudzingwa kuchikoro vakayambira kutora matanho kune vakuru vezvikoro vari kuita izvi. Mutauriri webazi rezvedzidzo yepasi vataungana ndoro vange vaina vamoyo vaudzawo Studio 7 kuti vari kufara nemamiriro akaita zvinhu pari zvino. Vandoro vati vamoyo vati vari kunetsekana nezvikoro zviri kumanikidza vabereki kubhadhara nemari yekuAmerica chete uye kubhadharisa vabereki mari dzisina kutenderanwa nehurumende.
Tatenderera munharaunda yeHarare tine gurukota redu Comrade Torerai Moyo tikaenda pachikoro chino onzi Oriel Boys High. Tikaona zvinhu zvese zvakaringana, taenda futi kuchikoro chinonzi Eastridge Primary School. Apo patasangana nevarairidzi vanga variko vese uye vanga vachidzidzisa zvemhando yepamusorosoro. Taona kuti 2024 atanga zvakanaka chaizvo. Vatorerai moyo vataura vachitsinhira zvinhu zvakanyanya pakuti mubereki nemubereki anobvumidzwa kubhadhara zvake nemari yaakasununguka kubhadhara nayo.
Bereki vane vana vari kuenda kuprimary nesekondari vanoti zvinhu zviri kutonyanya kuvaomera sezvo kana kumakreshi kuri kudiwa mari dzakawanda. Mumwe mubereki ane mwana ane makore mana anopinda gwaro reECDA kana kuti kreshi, uko kunobhadharwa madhora mazana matatu pakotoro kana kuti $300 per term, muzvare sarudzai zhanje, vanoti vari kumanikidzwawo kubhadhara nemadhora ekuAmerica.
Zvikoro zvavhurwa nhasi. Zvino zvino tongoshungurudza vabereki nekuti mari hadzisi kubatana. Gore rakapera mwana wangu ECD aibhadhara $200. Gore rino zvanzi $300. Nharaunda yatinogara hakuna zvikoro zvepadhuze. Ndochikoro chiri padhuze ichocho. Asi chinenge chichida kuti akwire futi muchovha. Muchovha yacho inenge ichida $50. Apa kumabasa tiri kupiwa maRTGS. Zvinhu zvacho hazvisi kutombobatana kana. Kuvhurwa kwezvikoro kunototemesa musoro ende kunotoshungurudza vabereki.
Vamoyo vange vachitarisawo mamiriro akaita zvinhu pakudzivirira denda rekorera iro riri kupararira zvakanyanya munyika. Vakamboudzawo Studio 7 kuti vari kushanda nevakuru vezvikoro kuchengetedza vana.
Takurudzira maheadmaster nevevaridzi vezvikoro responsible authority kuti vaone kuti pane maboos mvura ngaibude. Pasina boo ngavatakure mvura ichibva mvura yakachena yekuti vana vanwe. Uyezve pagedhe pega pega panofanira kunge paine container ine tepu yavachavhura vachigeza maoko vachipinda pachikoro. Nekumatoilets kunofanira kunge kuine mvura iyoyo zvakare yekugeza maoko vachisanitaiza zvakare maoko avo iwayo.
Asi vamasaraure vanoti bazi redzidzo harisi kuita zvakakwana kudzivirira kupararira kwechirwere chekorera muzvikoro.
Tiri kuona mane madhona mamwe ari kuzamawo kuisa mvura muzvikoro vanove vanhu vatinotenda. Tiri kuona roo yehurumende iri kuita shoma shoma kunze kwekutora mari dzematuition. Tine dambudziko rekuti nzvimbo dzine outbreak yekorera tinogona kudzimara tauta njodzi yekurwarirwa nevana nekurwarirwa nevarairidzi.
Hurumende inogara ichivimbisa gore negore kuti ichabatsira vana vanoshaya uye kuti vana vezvikoro zveprimary nesekondari vachadzidza mahara, asi izvi hazvisati zvazadzikiswa. Hurumende inotiwo zvikoro zvinofanira kutambira mari dzezvikoro nemari yemunyika, asi zvimwe zvikoro zvinonzi hazvitambiri mari iyi. Evans Zininga, Studio 7, Washington, D.C.
Vaimbova miriri wezengesa West mudare reparamende vaJob Sikala nemiriri wechitungwiza North vaGodfrey Sithole vose vari nhengo dzebato rinopikisa Citizens Coalition for Change vamira pamberi pedare ramagistrate kuRotten Row muHarare nhasi. Vaviri ava vari kupomerwa mhosva yekupesvedzera mhirizhonga vachinzi vakaburitsa mavhidhiyo ekukurudzira nhengo dzebato ravo kuita mhirizhonga kutsiva kupondwa kwamuzvare Mo Blessing Ali, nhengo yebato ravo nemumwe mutsigiri weZANU PF Pius Jamba. Asi vaviri ava vari kuramba mhosva iyi. Nhengo dzebato reCCC dzinoti zviri pachena kuti nyaya iyi ndezvematongerwo enyika sezvo nhengo dzeZANU PF dziri kupomerwa mhosva yekuita mhirizhonga panguva yakasungwa vatsigiri veCCC dzisina kusungwa. Asi gurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi muhurukuru neStudio 7 neZuro vakaramba kuti hurumende iri kuudza matare zvekuita panyaya yavasikala.
Nyaya yavasikala ndonyaya dzanga dzichitaurwa naChief Justice muspeech yavo dema vateereresa. Kuti kana uchienda kumatare edzimhosva enda enda uine tarisiro yekuti nyaya iitwe zvine nduramo. Usingatarisire kuti zvako zvaunoda zvisirizvo zviri kuenderana nyaya ndizvo zvinosungirwa kunge zvichibuda. Saka avo vari kuti matare haasi kuita vane zvavaida kuti zvinge zvichiitwa nematare, asi matare ari kuita nyaya senyaya.
Mashoko egurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi. Asi kuti tinzwe zvaitika mudare nhasi, Studio 7 yabata nhengo yeCCC vachimirira Hwange Central mudare reparamende vaDaniel Molokele.
Nhasi vaHonorable Sikala navaHonorable Sithole vamukira kumatare panyaya yavo yekunyatsime yavari kupomera mhosva yekuita public incitement to commit public violence. Saka nyaya yacho yazopera nhasi in terms of matrial proceedings.
Saka dare rinopa mutongo wacho riini vaMolokele?
Dare rati ngavadzoke musi wa24 January masikati ndopa vachapiwa inonzi verdict or ruling.
Seiri zuva rakakosha tichitarisa kuti vaSikala vapedza gore nemwedzi yakuda kutosvika minomwe vari mujeri.
Kana magistrate akaita verdict or ruling isina kuti Honorable Skara or Honorable Store vapinde mujere. Zine zvichireva kuti musi uyo musi wa24 Honorable Skara vachazobudiswa mujere. Saka tirikurudzira vese vanhu vatsigiri veshanduko muZimbabwe kuti vauye nouwandu wavo vauye ku Magistrate Court kuHarare musi wa24.
Mumiriri wange Central mudare reparamende vaDaniel Molokele vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Vechidiki vakawanda vanoti kukwira kwemitengo yezvinhu zvakasiyana siyana munyika zvinosanganisira zvidyiwa nezvinwiwa, mafuta ekufambisa dzimotokari, magetsi pamwe nemibhadharo yemari dzekushandisa migwagwa kana kuti matoll gates zvinonzi zvakonzereswa nezvisungo zvakaturwa negurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube gore radarika muna zvita kuri kuita kuti upenyu hwavo hurambe huchiunyana. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Mumwe wechidiki anogara muHarare, Vuso Mhlanga, anoti kukwira kwemitengo kuchaita kuti mabhizimusi akawanda evechidiki azunguzike.
Zvafanana matogetsi ari kutaura nezvavaya anoita kuti kana ndichinge ndanotora magudzu angu ndada kuti ndizodzoka ndichimatengesa ndienda kuisawo an extra charge ndichiitira kuti ndikavhewo mari yangu ndienda dyiwa panenge ndiri patogeti. Mararamiro edu achange angotiangetangoita unenge kanenge kakupondana pane zvese zvetinenge chiita every business transaction.
Izvi zvatsinirwa nemumwe mudzimai wechidiki anoita basa rekuruka musoro kuNorton, Faith Sibanda. Anotiwo mamiriro aita zvinhu anoita kuti vechidiki vaite chamuka inyama.
Zvinopedzisira zvaita kuti vana vakasire vatanga dzimba, maearly marriages. Vanopindana nezvechipfambi senzira yekutsvaga kuzviraramisa. Vanotanga kuba senzira yekutsvaga raramo. Kana kuti vana vanopedzisira vakutoita zvemadrugs.
Mimwe mitengo yezvinhu yakwira inosanganisira wechingwa, icho chava kutengeswa kune zvimwe zvitoro nedhora rimwe chete rekuAmerica rakapamhidzwa masenzi makumi maviri, $1.20, icho chaimboita dhora rimwe chete rekuAmerica. Kuchitiwo mafuta edzimotokari ava kutengwa nemari iri pakati $1.49 $1.65 achibva paaitengwa nemari yanga iri pakati $1.44 $1.56. Wechidiki wekumasvingo Moses Mavaire anoti vechidiki vekumadhorobha kunyange vari kuchema nekuoma kuri kuramba kuchiita upenyu, vekumamisha vari kutozhamba zvakanyanya vakabata makotsi.
Vechidiki kozvino havachakwanisi kana kubhadharirwa maschool fees ari kudai kuda kuti abhadharwe. Saka upenyu wevechidiki kuno kumaruwa hwawowedzerwa kuoma nekuda kwekukwira kwaita mitero.
Studio 7 yaedza kubata gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube kuti tinzwe pamire hurumende panyaya iyi, asi vanga vasiri kudavira mbozhanhare yavo kusvika panguva yataenda pamhepo. Asi mushure memisangano yavari kuita nevemabhizimusi vakaita seConfederation of Zimbabwe Industries, bazi rezvemari rakaburitsa mashoko kuvatori venhau richiti zvinhu zvakaita sechingwa, mukaka, mafuta ekubikisa, hupfu nezvimwe hazvifanire kuwedzerwa mutengo nekuti hazvisi kubhadhariswa mitero. Asi bazi iri rinoti zvinhu zvakaita semupunga, nyama nesipo zvinokwanisa kuwedzerwa mutengo zvishoma. Asi nyanzvi inoongorora nyaya dzeupfumi hwenyika ichishanda nesangano reLabour and Economic Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti mitengo ichangoramba hayo ichikwira nekuti
malevy emafuta edzimotokari akakwira, matoll gates akakwira, mamwe maproducts aisa badara VAT kara akubhadhara VAT. Uyo zvakare mainformal traders akunzi ange achibhadharawo VAT output tax ye15%. Saka izvozvo zvese zvinoita kuti mitengo yezvinhu zvese munyika ikwira sezvataona.
Asi vachitaura neStudio 7 vanokokera ZANUPF mudare reparamende vapupura itogarepi, vanoti hapana chakaipa pakuti vanhu vabhadhare mitero.
Tinoti iyi bhajeti yauya iko zvino hatina kumboona bhajeti yakanaka kudai kunguva yakareba, nokuti yaratidza kuti very sensitive budget to the realities of our economy.
Anomirirawo zvido zvevechidiki uye ari mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanorarama neurema reScience of Hope Trust, Muzvare Samantha Sibanda, vanoti hurumende inofanira kutsvaga dzimwe nzira dzekuwana nadzo mari, kwete kuponda vanhu nemitero.
Izvozvi zvitiri kuona kuti matax ndiwo ari kunyanya kutipa mari munyika, asi tinofanira kutsvaga maother revenue streams. Tiri kuona mamwe macountries achiisa in place mamwe marevenue streams avo kuti tichakolekta mari yakati kubva maybe pamatravelers ari kupinda ese kana kuti chi. Zvese izvi zvinopinda.
Asi hurumende inoti nekuda kwenzara iri kutarisirwa gore rino nekusanaya kwakanaka kwemvura uye kuderera kwemitengo wekutengesa zvicherwa kumisika yekunze, haina kumwe kwainga wana mari yekupa mapazi ayo kunze kwekuwedzera mitero. Vechidiki vane mabhizimusi ekutenga nekutengesa ndivo vari kunyanya kuzhamba sezvo zvavanohodha zvakwira mitengo zvinozoitawo kuti ivo vadhurise pavanotengesawo vanhu vobva varega kutenga. Vari kunziwo vahodhe zvinhu negwaro rinoratidza kuti vari kubhadhara mitero kuZimra. Vechidiki vakawanda vanotiwo zvazvatanga kudai gore richangotanga parinozosvika pakati vanenge vayaura kuchizoti parinopera mabhizimusi avo anogona kunge ava nhoroondo. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gurukota rinoona nezvekutyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken vakurudzira mutungamiri wehurumende yeIsrael waBenjamin Netanyahu muTel Aviv kuti mauto enyika yavo aregedze kuuraya vanhuwo zvavo muGaza apo iri kurwisana nechikwata cheHamas. Mutauriri webazi rezvekutyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaMatthew Miller vaudza vatori venhau kuti vaBlinken vasimbisa kuti nyika yavo iri kutsigira Israel mushure mekurwiswa kwayakaitwa neHamas musi wa7 Gumiguru, zvakabva zvapa kuti kurwisana kutange. Mumusangano wavaita nemutungamiri wenyika yeIsrael vaIsaac Herzog, vaBlinken vati vakazvipira kusangana nevanhu vane hama dzakapambwa neHamas. VaBlinken vatiwo vasuma vatungamiri vemuIsrael nezviri kutaurwa nevatungamiri venyika dzavakatanga kushanyira dzinoti Turkey, Greece, Jordan, Qatar, the United Arab Emirates neSaudi Arabia. Israel inotiwo haisi kufara nekuendeswa kudare reUnited Nations reInternational Criminal Court ichipomerwa mhosva neSouth Africa yekupara mhosva dzehondo muGaza nekuuraya vasina mhaka. Bazi rinoona nezveutano muGaza rinoti vanhu vanodarika zviuru zviviri nemakumi matatu kana kuti 23,000 kunyanya vana nemadzimai vafa muGaza kubva zvatanga hondo iyi. Israel inoti chikwata cheHamas chakauraya vanhu chiuru chimwe chete nemazana maviri pachakapinda munyika iyi muna Gumiguru. Mutungamiri wenyika yeZambia vaHakainde Hichilema vaisa ruoko rwavo pabhiri remutemo wekurerutsira vatori venhau kuita basa ravo kana kuti Access to Information Law. Dare reparamende rakapasisa bhiri iri kuti uve mutemo makore maviri adarika. Ndinodzokorora, makore makumi maviri adarika, asi vaitungamira vainge vasina kusaina kuti uve mutemo. Asi vamwe vanorwira kodzero dzevatori venhau vanoti mutemo uyu hausi kuzadzikisa zvose zvinotarisirwa kuti vatori venhau vashande vasingambonyikidzwi. Vamwe vanoti havo vari kutambira zvaitwa nehurumende. Pasi pemutemo uyu, zvizvarwa zveZambia zvine kodzero yekukumbira kupiwa kana zvimwe zvinowanzovanzwa nehurumende mumashandiro ayo kana kuti classified information. Tevera kuchema-chema kukuru kwakabva muvana veZimbabwe pamusoro pemitero inonzi yawandisa iri mubhajeti regore rino, gurukota rezvemari muzvinafundo muTuli Ncube vakazivisa nezuro nezvematanho ekubvisa mutero wevalue added tax kana kuti VAT pane zvinodiwa nemunhu zuva nezuva zvakaita sechingwa, mukaka, mafuta ekubikisa nehupfu. asinyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDeVry University mudunhu reOhio muno muAmerica. Muzvinafundo Elliot Masocha vanoti havaone mitengo yezvinhu ichidzikiswa nekuti paburitswa gwaro.
Zvinhu muzvitoro hazvingokwidzwi nemitero chete, saka kubetsera kwazvo nokusabatsira kwazvo zvichaonekwa nenguva inotevera, nokuti vamabhizinesi vakaona zvichivagozhera vanongowedzerawo mapurisi acho, vakaona zvichinyanya kuvagozhera zvekare vanongodzinga vanhu mabasa.
Nyanzvi mune zveupfumi vachitaura vakazvimirira Muzvare Happiness Zengeni vanotiwo matanho akatorwa nezuro namuzvinafundo Mutuli Ncube anoratidza kuti pachine mukana wekuti hurumende inoteerera zviri kubva muvanhu, asi vachiti havaone zvichimisa kukwira kwemitengo yezvinhu.
Saka chicho zvinhu zvichangokwira, asi zvichangokwira nepashoma, especially pane zvinhu zvakanzi exemption. Zvakanzi zero rated ndo zvisingakwanise kukwidzwa nokuda kwekuti panenge pasina VAT inochajwa, but kana pane exemption zvoreva kuti vanoita on inputs.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDurban University, Professor Gift Muganu, vanoti vakagara vayambira hurumende kubva gore rapera padzikwa bhajeti iri kuti mitero irimo ichaomesera veruzhinji, asi vachiti dambudziko nderekuti hurumende haina vainoteerera.
Saka even ivo vamutunxuyo vangachishaya futi mari yerevenue yebhajeti, nekuti matax avo anga achiita mashoma, nekuti kana makambani avhara mari yevashandi yainonzi peyi havachaiwani, ma2% avaiwana havachaiwani. Saka kwai kuri kungozvikomitira society kwavanga vaita. Saka tinozongotenda hedu kuti kana munhu anga aheduka akatendeuka kuti mwari ngaakudzwa, asi zvinonga zvakaipawo tiitira nharo nezvinhu zvisina basa rese zviri pachena kuti muregion pasi rese zvinozivikanwa kuti mabasic commodities haiswi VAT.
Asi vaNcube vanogona here kungomuka vachiti vaive kubvisa mutero pane zvimwe zvinhu tichiona kuti bhajeti ra2024 rakapasiswa neparamende. Muzvare Zengeni vanodzoka vachiti,
aiwa vachadzokere kuparliament, izvi zvatax administration, nokuda kwekuti last week tinoona kuti vezimra ndo vakabuditsa mafambiro route to market regulations, and ndo vachange vachizobuditsazve mutemo wekuti vave vanokwanisa kuti izvi zvitore legal effect under zimra, hazvidi hazvo parliament.
Vanokokera nhengo dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change muparamende vaClifford Hlachiwayo vanoti mutero uyu unogona kubviswa kuburikidza nemutemo unoshanda kwenguva pfupi kana kuti statutory instrument, asi vachiti zvinozongosvika chete kuparamende.
Kana parliament isina kufara nazvo, statutory instrument inobva yapa adverse report, kana yafara nazvo inobva yaita okay zvinenge zvaitwa zvacho. Asi mukatarisa vajonga, ndo zvatakataura, ndo zvaitaura vanhu kuti aiwa mamirire ezvinhu ahandiwo anofanira kunge achiitiwa.
Vanokokerawo nhengo dzezano PF muparamende vapupuraito garepi vanotiwo vachitarisa mashoko akaburitswa navamutuli Ncube nezuro, hapana panoratidza zvapo kuti vari kuda kuchinja mutemo weFinance Act.
Obviously mutemo wese unoitwa kuparliament. Yeah, so tinotarisira kuti minista kana vane mamwe maobservations avanenge vaita vachadzoka nomutemo wacho vachizomutura kuparliament. But again handisati ndapaona panoratidza kuti vangangochinja without following that due process.
Mugwaro ravakaburitsa nezuro iri, vaNcube vakazivisawo kuti zvimwe zvakaita senyama, mupunga, sipo yekugezesa, sipo yekuwachisa, mushonga wekugezesa mazino nemafuta ekuzora zvakaendeswa kuchikamu chinobvumidza kuti zvikwidzwe mutengo, asi nemari iri pasi pasi. Asi vanobhadhara mutero, kunyanya vashandi, vari kuchema kuti mihoro yavo haisi kukwira zvinofambirana nemitero yavari kubhadhariswa. Nasi munhau dzemitambo tiri kuita hurukuro nemuongorori wenhau dzemitambo vaBrian Musekiwa nezvezvikwata zvavanotarisira kuti zvichakwanisa kubuda mumagrupu ekutanga eAfrica Nations Cup iri kuitirwa kuIvory Coast kutanga nemugovera. Ngatinzwe hurukuro yaitwa naBlessing Zulu Studio 7 navaMusekiwa.
Breakdown yangu yakamira yakadai so. Tikoda pagroup A pane Ivory Coast, Guinea, Equatorial Guinea, Guinea Bissau neNigeria. Igrupu rakasimba chose, but ndiri kuona Nigeria neIvory Coast vachikwanisa kutopa the group on the grounds yekuti makandres acho ane history, the history is rich, and also vane so much experience mukutamba tournament iyi. Saka handione those two big countries zvichiita a problem in going through the qualifying stage.
Ko mu group B
pane Cape Verde, Egypt, Ghana, Mozambique. Group also strong. Cape Verde is a team yekutarisira pasi, as what we saw kuma World Cup, kuti team you know tambo, even though vachiri vadiki panhau yemutambo, but ndichiona group iri ndirikuona Egypt ne Ghana vachikwanisa ku proceed to the next round pa group iri, but I group really very exciting, that is group B.
Ko mu group C umo panenge pane nyika dzakawanda dzine nhoroondo yakasimba kapa, mukoma Brian.
Pane Cameroon, Gambia, Guinea ne Senegal. I group also nema teams are strong, but as I said, nothing beats experience.
Ndevapi vamuri kuona vachibudirira apa?
Ndiri kuona Cameroon ne Senegal zvichikwanisa kutopa the group, reda kuti mateams aendere mberi.
Ngati tarisei group D.
Algeria, Angola, Burkina Faso ne Mauritania. Yes, but teams actually are very interesting. But in Algeria, I would say guaranteed of going to the next stage. Then I think my teams are doing also kwani sakuzorwira the second position. But I would say Burkina Faso, because Burkina Faso ndakafarira the way vakatamba last Nations Cup. It's a team that is very, very strong. Saka vakwanisa kuve focused, vanokwanisa ku join Algeria to qualify to the next group. Then group E, pane Mali, Zambia, South Africa, Tunisia. I would say that team is going to be able to proceed to the next stage. Then Asarayo, South Africa, Namibia, Mali. I'm not sure apo, but this issue is kuti dai South Africa ya kwanisa ku join na Tunisia.
That hitari sei group F.
Tine Congo, Morocco, Tanzania ne Zambia. Apo Morocco are the favorites to me to win the tournament. I would say ichakwanisa qualify to the next stage.
Vanga vari vaBrian Musekiwa vanongorora nhau dzemitambo yenhabvu vari parunare muMaryland muno muAmerica naBlessing Zulu Studio 7. Muchirongwa chedu cheLive Talk The Connection chinotarisa zveve chidiki nhasi na 8 p.m. tiri kutarisa kuvhurwa kwezvikoro uye zviri kuitwa nevechidiki kuzvisimudzira. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-13860 ne 15460 kHz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisa yanoti 909 a.m. 6175 ne 7255 shortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Zvikoro zvavhurwa nhasi, hurumende ichiti iri kufara nemamiriro akaita zvinhu muzvikoro. Asi vamwe varayiridzi vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muzvikoro sezvo vari kutambiriswa mitero yavano mari dzavanoti dzakaenzana nemitero yembwa. Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vorovazve nhende shure panyaya yemitero pamitengo yezvinhu yapakuti vakawanda vanonge svosve nemuromo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri mu Washington DC, ndichiti murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo.
Soku isikati senda baku VOA Ndebele.